Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 Guniguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vatungamiri vemapato ezvematongero enyika vanofanira kuudza vatsigiri vavo kuti vasaita zvokurwisana. Gurukota rezvemari vamuturi mwive vokurudzirwa kupa bazi rezveutano mari yakawanda mubhajeti. Mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi atenga zvikamu 30 nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% zvekambani yeAlpha Media Holdings inobudisa mapepanhau eZimbabwe Independent, The Standard neNewsday. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kukwira kuri kuita kusungwa nekurohwa kwevanhu pamwe chete nokurwiswa kwevanhu vari mudzimba dzavo, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti izvi zvagara zvichiitwa nebato riri kutonga kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Imwe yenyanzvi idzi muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa nekuroverwa zvematongero enyika hunokwira pose panenge Zimbabwe yatarisana nesarudzo. Muzvinafundo Mukasa vanoti havaoni zvichabuda musarudzo dzegore rinouya zvichitambirwa pasina mutauro.
Takudzokera kugore ra2008 nemamwe makore kana kwangosara mwedzi mishoma shoma kuti kuitwe maelections kuZimbabwe, ZANU inoda kuvhundutsira kutyisidzira wanhu kuti mukasati vhotera muchationa zvatichakuita izvi nezveviolence. Saka ndochinchinoitwa nezano kana takuenda kumaelections kuya ndozvaanoita izvozvo kuita zveviolence zvekurova wanhu kuvatyityidzira kuita kuti musi wavo wanonovhota wanhu vanozovhota wachitya voti zviri nani kuvhotera ZANU ngekuti watitaurira kuti mukasati vhoterai tichauya tichikuurayai kana kurowai chaizvo. Vari kuendesawo futi mashoko ekunyepa ekuti tichaziva kuti mavhotera ani, woti tine michina inoita kuti tione kuti muri kuvhotera nhingi kana kuti muri kuvhotera nhingei. Vanhu vazhinji vachamanikidzwa kuti vatiwo handigone kunyora saka ndichada kuti batsirwe kuvhota. Saka matrix ezano vanogara vachiita kana takuenda kumaelection.
Chii chingaitwe nevanhu pamusoro penyaya idzi?
Chinhu chikuru ndechekuti vanhu vasatye. Vanhu vanofanira kutaurirwa zvakasimba kuti kana maa kunovhota hapana anozoziva kuti mavhotera ani. Pane imwe pfungwa yekuti kana vanhu vezano vauya vachiti uyai kumisangano medu kwedu imba inziyo dzezano, kana usichida kana usade zano ichingoendawo ikoko uchiziva kuti musi wekuvhota unovhotera ani. Saka ndopfungwa iriko ikoko yekungoti chingo usatyeba kuti ndichavhotera munhasiri ZANU. Saka ndochinchida kusimbisiswa chaizvo pakutaura vanhu kuti musambotyisidzirwa nezano pa havana masimba kana kwakuya kusarudza kana wakusarudza munhu waanoda kuvhotera Apana achazoya chichi ndaona kuti mavoterani nechimwe chinhu chekuti wasatyikidzirwa kunzi itai kuti hatigone kunyora toda kubatsirwa wasatyikidzirwe ba ndozvinhu zvikuru izvozvo.
Munofunga kuti sarudzo dzegore rinouya dzatakamirira idzi zvinenge zvabuda madziri munoona sekuti zvichatambirwa zviri nyorere?
Handifunga kudaro ngekuti hapana chachinja paground. Zviri kuitira iye nhasi zvakangofanana nezvakaitika muna 2018 nezvakaitika muna 2013 or 2014 nezvakaitika muna 2008 hapana chachinja ba. Saka zvichabuda pakuvhota kwegore rinouya zvichangounzwa zvichangoshungurudza vanhu wadi zvinenge zvisiri chiratidzo chechido chevanhu vekuZimbabwe. Saka ZANU inotopona kugara pachigaro nekutyityidzira vanhu
avo vange vari muzvinafundo. Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Mukuru weZANU PF mudunhu reWashington DC Dr. Frank Guni vanoti kazhinji tinoona vatsigiri vemapato ezvematongero enyika vachirwisana asi vatungamiri vemapato avari kurwira vasingatukani kana kurwisana. Dr. Guni vanoti vatungamiri vemapato zvematongero enyika vanofanirwa kubuda pachena vachirambidza zvekurwisana pamusoro pezvematongero enyika.
Tingati nguva yega yega yesarudzo panowanika kupesana kwepfungwa uye hapamboshaike vanhu vanotyisidzirana kutukana nekurovana kana kupondana, zvinova zvinhu zvinonyadzisa munyika yeZimbabwe yakasununguka. Hatitarisire kuti vanhu vasvike pakurwisana nenyaya dzematongerwo enyika. Saka isu tinenge tichitokurudzira kuti dai vanhu vanzwisisa kuti zvematongerwo enyika inyaya yokupesana mupfungwa nemaonero ekuti nyika ingatongwa sei uye tingagara sei tichidya rifa renyika yedu tese pamwe chete sevana veZimbabwe. Izvi zvokurwisana nekurovana hazvina zvazvinobatsira.
Avo vange vari mukuru weZANU PF mudunhu reWashington DC Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Paramende nezuro yakatanga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabudget ra2023. Vakawanda muHarare vachiti bhajeti iri rinofanira kupiwa mari rinofanira kupa mari yakawanda kubazi rehutano, dzidzo yepasi, pamwe nemabasa aikowanisa vanhu mvura nemagetsi pamwe nezvifambiso. Godwin Manguya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutanga muHarare wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvebudget nemari, mumwe mugari wemuHarare vaCharles Kautare vati bazi rezvemari rinofanira kuisa zvikamu makumi maviri kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana zvebudget rese kubazi rehutano.
15% parizvinezvi is just but a drop in an ocean. Saka taakuchitokumbirawo kuti eno zvaita tagona kuwana kana 25-30% kusvikira zvinhu zvazonaka todzokera kumashure ku15% nokuti zvinhu zvinenge zvamira mune zvakanaka. Koya nyaya yekuti kune anonzi maternity user fees, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvedu. Madzimai vari kutambura zvikuru sei, ana amai nevanasikana havasi kukwanisa kuenjoya the right to health as the national constitution. Saka tikukumbirawo kuti mari idzodzo kana kuti mauser fees, maternity user fees, ngava anoscrapwa across all levels of governance.
Amai tendaishe changamire vesangano repopulation services international vatsinirawo mashoko aya.
And takatarisa budget yedu tikuona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana 3%, asi 3% iyo zvakare iri muRTDS. Mafamily planning commodities enu tinoimporta, hakuna atinowana lokali. Takuona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana madisbursement late, and pavanozoenda kuRDS kunobhidha for foreign currency
Vamwe vapinda mumusangano wanhasi ndiamai Rosario Guamombe avo vati mari yakawanda mubudget ra 2023 ngaishandiswe kutenga mabhazi vachiti vanhu vari kutambudzika pakufamba.
Submission yangu yekutanga kukumbirisawo kuti pari kugadzirwa budget mari yakawanda iendeswewo kutransport and infrastructure. Vanhu vari kutambudzika nenhau yetransport. Chiri kusvikira kuti vanhu vari kurobwa, vari kusangana netsaona mushure mekunge vachipinda mumotikari dzisina tsarukano nenyaya yekushaya mabhazi ekuti avatakure kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzavanenge vachienda.
Vaenderera mberi vachiti dambudziko remvura ratekeshera nenyika yese, uye bazi rezvemari rinofanira kuisa mari yakawanda pakugadzirisa dambudziko iri.
Tikumbirawo kuti mari iendeswe kune vanoona nezvemvura. Mvura iri kushungurudza vanhu mukati menyika yedu, kunyanya kumadzimai. Ndo vari kuwana, vari kushaya nguva yekuzorora nenyaya yekutsvaga mvura. Ndofunga tikatarisa pane maprojects akabvira ataurwa kudhara. Tine nyaya yekugadzirwa kwemuda demu nanhasi ichiri ngori nyaya iri kugadzirwa, iri kungotaurwa nezvayo, asi hatisi kuona chimuko chiri pazviri. Tine nyaya futi yeproject yenzi Kunji demu. Takangonzwa kudhara kuti Kunji demu irikufanira kugadzirwa, muda demu irikufanira kugadzirwa, but hapana zvatiri kuona zviri kufamba pazviri.
Amai Lilian Gwanyanya avanorarama neurema vati hurumende ngaikoshese kodzero dzavo.
Saka ndiri kuti inini kana yakualoketwa ndopayapo kuti yaaloketwa iri inclusive, kuona kuti inobhalanza kwese, ngaivewo inozova nechikamu chinotoenda takatageta vanhu vane madisability. Tiri kutarisirawo kuti bhajeti iyoyi ngaive bhajeti inoenda tingati isusu schemes of resilient and sustainable livelihoods for women and girls with disabilities. Tukuona tukati sarirei.
Va Darlington Madzonga, va anushana nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, zvakare vari nhengo yeFighting Equality Alliance, vati hurumende ngaikwidze mitero yemakambani kana kuti corporate tax yoderedza mitero inobhadharwa nevanhu vese yakaita sevalue added tax. Vatiwo paramende inofanira kuona kuti bazi rezvemari rinopa mapazi ese mari yekushandisa paine nguva, vachiti hazvibatsiri kungoti pane budget asi mapazi asingapiwe mari idzi. Vaenderera mberi vachiti havana mufaro nekuti paramende inowedzera budget kana kuti supplementary budget asi isina kutaura neveruzhinji.
Budget redu riri kuitwa nemaRTGS, asi tese tingangoda hedu kuramba munyika muno taakushandisa maUS dollars. Ndosaka ichizoona paizoita dambudziko rekuti munozoita rimwe gungano futi rekuwandudza budget resupplementary budget. Isi tisisipo, asi tichimbowirirana kuti nyaya yebudget inyaya yedu tese. Dai tagona kuti tiite zvinhu zvedu nehwaro kuti kana tazviita tatopedza, kwete kuti vamwe munozogara penyu mega muzoti maakuita supplementary budget isina input redichi macitizens.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati misangano iri kuitwa neparamende yakakosha chose, kunyange hazvo bazi rezvemari risingatore zvese zvinotaurwa neveruzhinji. Vatiwo Zimbabwe iri kusarira kumashure pakuzadzisa zvimwe zviga zvakabvumirana nenyika dzemuAfrica zvakaita seAbuja Declaration, iyo inoti hurumende dzese dzemuAfrica dzinofanira kushandisa zvikamu 15 zvemabhajeti adzo panyaya dzeutano.
Chiri kutisarire kumashure, especially tichienzanisa neatingati international or even maregional benchmarks, emari yatinofanira kunge tichishandisa takatarisana nemasectors akaita sana health, masectors akaita sana social protection, masectors akaita sana water and sanitation. So tikangoti hongu ithink zvakakosha maconsultations kuti aramba achiitwa, uye kuti isusu wose masikola nemaactivist nevamwe tirambe tichingoadvocata kuti hurumende irambe ichiprioritiza masectors anovandudza upfumi hwenyika uye anovandudzawo kugara kwevanhu zvakanaka.
Sachigaro wekomiti iyi Mai Chido Madiwa vati vafara kuti vanhu vauya neuwandu hwavo kusanganisira vechidiki nevanorarama neurema. Vakurudzira veruzhinji mumaguta ese munyika umo muri kufamba zvikwata zvekomiti iyi kuti vaende kumisangano iyi vanopa pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvi
Tichitera mashoko ekuti mukwasha wemtungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atenga chidimbu chekambani ye Alpha Media Holdings, sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, rinoti apana chinotyisa panyaya iyi. Sachigaro weMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti kana mashoko awa ari echokwadi, hapana chinoshamisa kana kufundusa, sezvo vatori venhau nevaridzi vemapepa nhau avanoshandira vachiziva mafambisirwo anoitwa basa iri uye vachiziva ruvimbo runoiswa nevanhu mumapepa nhau. Bepa nhau repadande mutande reNewsworks rinoti mukwasha wavaMnangagwa Gerald Mulochwa akatenga zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% zvekambani yeAlpha Media Holdings inova muridzi wemabepanhau eNewsday, Zimbabwe Independent, The Standard nemamwe.
Isu seMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe tinoramba tichirangaridza vanhu donzo redu rekushuvira kufambiswa kwemashoko pajekerere pasina kumbunyikidzwa, uye mashoko anobatsira vanhu vagari vemuZimbabwe kuti vakwanise kuita zvavangaita kana kushanda vachiziva kuti media iri kuvabatsira mukuva nemadecisions akanaka. Saka tinoramba tichikurudzira vangava vanhu vanoda kutanga mapepanhau, kutenga mapepanhau kana kunyora mumapepanhau muzvivhitivhiti nemunhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika, kuti rangarirai donzo rekuti kubudirira kwenyika hunge vashandi vavo vanova vatori venhau vachishanda vasingatyi kana vasina bato ravakarerekera, vasina zvavanovhunduka kuti kana vachinge vaita zvingazovakanganisa mukuramba vachigara pamakamba avanenge vakapiwa basa nawo.
Munofungei pamusoro pehama yemutungamiri wenyika ichitenga chipandi chekambani yemapepanhau?
Mashoko ari kutenderera anova akatekeshera munyika kuti mukuwasha wemutungamiri wenyika avawo nechidimbu muAlpha Media Holdings. Isu seorganization tinongokurudzira professionalism yatinofungidzira kuti icharamba iripo ichiita kuti vanhau dzinongosvika kuvanhu dzirambe dziri nhau dzakakodzeka, dziri nhau dzine udzamu, dziri nhau dzinobatsira nyika yeZimbabwe kuti ive nebudiriro, uye vagari vemuZimbabwe vave neinformation yakavakwanira kuti vave nemainformed decisions mungava mune zvipi zvazvo zvavangaita mukugara kwavo nemukurarama kwavo.
Pane chakaipa here apa vaMaunganidze? Imi seMisa Zimbabwe munoti
sesangano ikurudziro yedu kwete kuAlpha Media Holdings koga, asi kune vatori venhau vose nevaridzi vemapepanhau vose kuti especially munguva yatinoenda yesarudzo ngatirambe tichirangarira maethics ejournalism, ngatirambe tichirangarira nyaya yeprofessionalism, ngatirambe tichirangarira kuti nemhaka yei tiri mumedia, tiri mumedia kubatsira community yedu kuti ive nebudiriro kubudikidza nemashoko ainogamushira kubva kwatiri.
Avo vange vari sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti hurumende iri kupa vashandi vakuru mubazi rezvedzidzo mari yokufamba nekudya kana kuti pe DM inoita madora ekuku America zana nemakumi maviri nemashanu $125 pazuva asi vachipiwa iri mumadora emunyika. Vari kupiwa mari iyi vanosanganisa vatariri kana kuti mainspectors. Izvi zvinonzi zvashatirisa varayiridzi vazhinji sezvo vachinzi havakodzeri kupiwa mari iyi. Munewsday makare vatsigiri vechiduku vezanu PF vanonzi nezuro vakaita zvehasha pamahofisi amajestiti kumbare vachiti vachapisa motikari dzemagweta kana vatsigiri vatatu veCitizens Coalition for Change vakasungwa asi vasati vaudzwa mhosva yavakasungirwa vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kana kuti bail. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanangoma makadi wanangoma pasi the 7 apo hei washanyore pasi the 7 apo hei apakaipa pakaipa wakomana ndikutomhanya so pakaipa pakaipa ndinoti hazvinomira zvakanaka apa hei pakaipa pakaipa hei hei apa hei pakapara hai pahoti pakaipa 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 tinohwina pakaipa pakaipa.
Ndoda kumbotaura pamusoro pevamahiya. Vamahiya vanoziva here kuti nyika iyi kana vachiti yakatogwa navanhu inyika hondo yakagwiwa navanhu vese, vanhu vese vakagwa hondo. Andimunhu saka vamahiya ngavarege kuda kuita zvinhu zvokushamisira kutasa kuti chii chashamisira nhasi kuti kwai ndakaenda kuhondo, but vakaona sapoti yakakura kubva kuvanhu. Mana zviri vati vaisapotawo zvinosvisa vanhu vaya vaya vachionifomiwa kuti pakati musaenda pane masoja akaungana pakati nzvimbo yakati zvo vainge yakamira zvakaidi chichichi vaitofamba vakutoziva vachitokudziwa nanamuchibva chirova nani tikangovaona vanhu vakangovaona vaitongovaudza zvo kuti pakati pakamira so. Saka kuzokupa hondo kana da pasina vanhu vese vaisapota vachibika chikafu nokuvavachira nokuti nokudini chii chainge chichizoitika hondo yacho vaizokwanisa zvo vasadarova mahiya ngavaite zvemunhu mukuru zvaunyasa zvari kutaura zvinobatsa naizvozvo. Saka isu tongofa tofa tichitambura nekuti ivo vakaenda kuhondo plus vamahiya vanofanira kuziva kuti ivo munhu wakaendeswa kuhondo kiri manjimanji apo vakapromota manjimanji pamaelection dzavo. Saka vakuda kunzi ivo kana vakabva vakuruguta vadongorera pamari manje vakuda kufarisa vamwe vanhu kati mahofisi vamwe vese vari kutangura vasadaro ngavakure mani.
Mangwanani akanaka mhuri yeStudio 7. ZANU-PF yaputsa misha yevanhu. Varume vazhinji vakungobuda muZimbabwe vachienda kunopambara kunyanya kuSouth Africa uko nekuBotswana vachisiya vakadzi nevana. Murume anoita 2 years 4 years haasina kana kumbodzoka kumusha. Misha yaparara veduwe, misha yaparara. ZANU-PF ngainzwe tsitsi ngosiya basa. Havangosiyira vanogona kurana nyika. Misha yaparara. Kumaraini kwedu pamisha vanhu vanokwana aita 20 vandakaunda vakabuda kuenda kunzou. Misha 17 yakaparara kungosara misha mitatu chete. ZANU-PF ngaisadaro akomana, ndomweya wechisatani chaiwo.
Makadi makadi paStudio 7 apo anamukoma tanonoka wande nevamwe vose makadi makadi makadi. Inini ndau yawo nemubvunzo panapa chidai manga matisirawo mazwi mashoko evaya nevatungamiriri veTCC vari muno muSouth Africa. Nguva yafamba, nguva yaswedera yekuti tichienda kumaelection tibvunzirei kuti vane plani ipi nevanhu vavo vari munyika muno, nekuti maprovhinzi ese ane vanhu veTCC. Tinovaona magurupu ese vakaenda Free State, Durban, Eastern Cape, Gauteng province, Mpumalanga, every province ine vanhu veTCC. Vane plani ipi navo? Vane mabhazi here vachatakura vanhu kuenda navo kunovhota, kana kuti ndezvekungoita matripusi anoperera mumagurupu zisina zvinozobatsira nekuti amai dzine vakawanda dzinoda kuti dzinovhota asi dzimwe nguva dzinenge dzisina chi zvifambiso zvekuti dziende kunovhota kupadi kuitwa mutsove kuti vazogona kutsvaga mabhazi anotakura vanhu vagare vatsvaga mari panguva ino yatiri inoyi pane kuswera vachingoita zvemusangano pamaWhatsApp group apa hazvina zvasemenyana kutibatsira.
Maswera sei pastudio 7 pano, ini ndinozi Dennis wekumabhera paCape Town. Pane nyaya inondinetsawo pano pastudio 7 yekuti vamunangagwa vakabva muZimbabwe mayamai vachifamba neshoka vakaenda kuMozambique iko kukazoona ndege vakakwira vachiwa muSouth Africa vakabatsirika kuti vazodzoka kumusha yavapresident nokutya kwavo Mugabe. Saka izvezvi vamunangagwa vari kuvharira vanhu matrongo anasikala vechiita zvakashata izvozvo vanga vasikadi kuti zviitiri kwavari zvakashata zvacho zvakaita Nebukadnezar. Exactly, Nebukadnezar wanga ari munhu wakashata asi akasvika kupedzisira obva aziva kuti Mwari ndivo vanofanira kutonga nyika ino endivo vanofanira kuitira munhu zvakanaka. Saka zvavasikadi kuti zviitike vamunangagwa kwevari vamugabe vakazviona pakupesa kuti nyika yandaa kuenda ika ndaakukanganisa vakabva vati kumukomana ndiye mukomana chaanofanira kutonga nyika ino asi vamunangagwa vanoramba vachitsikirira vanhu chena mberi zvavakaramba izvi kuti zviitike pavari. Saka toti Mwari vachatonga muchaona tiri talk about these things in a later stage tozobvunzana kuti zvinonga zvakamira sei because Mwari avadi munhu wakangwarisa kupinda ivo kana kuti munhu anofunga kuti angwara kupinda ivo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tichienda pamhepo, vanoona nezvenjodzi iri kukonzerwa nedutu mpengo Hurricane Ian vazivisa kuti vanhu vaurawa nedutu mpengo iri vava 103. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vakashanyira Puerto Rico vakashanda nevanhu vakange vachiisa zvinhu mumasaga kuti zvipiwe vanhu vakawirwa nedutu mpengo iri. Nezuro kwakare vaBiden vakazivisa kuti vachabatsira Puerto Rico neimwe zvemari inoita mamiriyoni 60 yamadhora yekubatsira vanhu nekugadzirisa zvakapunzwa nedutu mpengo nezvimwe zvine chekuita nenjodzi iyi. Sezvo nguva yedu yapera, tomboteresa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mapato ose ezvematongerwo enyika anofanira kuudza vatsigiri vavo kuti asaita zvekurwisana. Gurukota rezvemari vamuturi Nyimwe vakurudzirwa kupa bazi rezveutano mari yakawanda mubhajeti. Mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi atenga zvikamu 30 nezvipfumbamwe kubva muzana zvekambani yeAlpha Media Holdings inobudisa mapepanhau eZimbabwe Independent, The Standard neNewsday. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndinotanoka wandiye ndichiti muswera zvakanaka.